Pasika Studio 7 pachipatara chikuru chemuvulawayo chempilo central nurse mangwanani vanhu vashomavanga vari kusvikamo zvinorapa varwere vanenge vachibva kumba vanga vachibatsirwa navana mukoti vachiri kudzidzira basa mumawadhi mange mine varwere vashoma vange vachionekwawo navana mukoti mumwe murwere anorarama neurema vamauko mudlovu vati vari nevhiki vachirwara nemudumbu uye vange vauya kuti vazoonekwa navana chiremba asi vanzi vadzokere kumba sezvo vana chiremba vange vasiri pabasa
ndauya vasa vandiudzaute hapana madhokotera ndauyenda rumba
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wavana chiremba pamupilo central Dr. Solwayo Ngwenya sezvo vange vachinzi vari mumusangano asi Dr. Mutavisi Bebe vanove munyori wemupilo doctors association vati vana chiremba vechipatara ichi pamwe nevekuunited lawyer hospitals uye munyika mose havazi kudzokera kubasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo Dr. Bebe ava vakambovewo mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association vatiwo pari zvino hurumende haisati yaita zvinobatika pakugadzirisa zvichemo zvavo
takamirira government kuti itipe mari yokuti tive kubasa ndizvo zvatakamirira izvozvo tisati tapiwa mari tiri kuramba tiri mudzimba dzedu minista asati atipa offer inobatika tirikuziva zvoita akamboenda zvake kuamerica ameno zvaangaendera ikoko obva kutaura kuti akutsoka nekukasira kuti atarise kuzviri kuitika kuzvipatara but kubva akadzoka hakukona zvaaita
pakuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara kana kwakatariswa varwere Dr. Bebe vati havakwanisi kuziva sezvo vasiri kuenda kubasa
hatizivi kuti varwere vekufamba sei kuzvipatara because hatisi kuenda kuzvipatara zvacho tiri mudzimba dzedu hatina mari yekuenda kuzvipatara
hatina kukwanisa kunzwa diri rehurumende panyaya iyi kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nemanomwe nhasi mune imwewo nyaya kanzuro yeguta revulawayo inoti iri kushushikana nekuti vagari vari kuramba vachishandisa mvura yakawanda izvo zvinogona kuzosiya madhamu anopa mvura muguta iri asisina mvura vachitaura nestudio 7 mushure memusangano nevagari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta panyaya dzemvura munyori wekanzuru vachristopher duve vakurudzira kuti vagari vashandise mvura zvine mwero guta revulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anosanganisira inyankuni lowa nema apa nema pamwe neumzingwane uye kwasara zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemvura mumadhamu ari kushanda pari zvino ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava